United States government.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 22 kubvumbi 2022 makacherera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mapurisa tazoshama vachititumira isusu prohibition order. Isusu tanta ita zvose zvinodikanwa nemutemo maintenance of Peace and Order Act inotaura kuti isusu tofanira kunotifaya mapurisa kana takuita musangano zvose magwete edu nevanoorganiza vose vakaita zvinodikanwa pamutemo asi tazoshamiswa sitakunzi musangano wedu hausi kufanira kuenda mberi.
Mapurisa anorambidza bato reCitizens Coalition for Change kuita musangano waro weManicaland Provincial Council wanga uchifanirwa kuitwa muguta reMutare nhasi. Kambani inochera goridhe yeRio Zimbabwe inoti yave kuwedzera uwandu hwegoridhe yainochera pagore nezvikamu makumi mashanu kubva muzana. Kuverengwa kwevanhu munyika kwakatanga nezuro asi vanoverenga vachigunun'una kuti havana zvikwanisiro zvakakwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa akarambidza musangano webato reCitizens Coalition for Change waifanirwa kutora nzvimbo nhasi chishanu muguta reMutare. Mutauriri weCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti mushure mokutevedzera zvose zvinofanirwa kuitwa pasi pomutemo kusanganisa kuzivisa mapurisa nzvimbo nenguva yemusangano, bato ravo ranga richifanirwa kuita musangano waro weManicaland Provincial Council nhasi asi mapurisa akarambidza musangano uyu nezuro. Muzvare Mahere vati izvi zvinoratidza kuti ZANU-PF inotya kufarirwa nevanhu kuri kuitwa bato reCitizens Coalition for Change.
CCC yakaronga musangano uri kufanirwa kuenda mberi musi wa22 April kuSakuva Hall Mutare muManicaland Province. Sezvatinoziva tose President Nelson Chamisa vari kutenderera maprovince ose vachinzwa kune vanhu kuti vanhu vari kuda kuti musangano wavo ufambe sei mushure mekukunda kwatakaiita mumabyelections emusi wa26 March. Takataura isusu pakutanga kuti pane zvose zvatichaita tichaisa vanhu pamberi, zvido zvevanhu pamberi, tichanzwa kune vanhu tisati tataura zvose zveutungamiriri nekufamba kwose kuchaita musangano wavo. Saka ndoo zvaifanirwa kukurukurwa kana zviri kufanirwa kukurukurwa kumusangano uyu.
Saka chii chaitika Advocate Mahere?
Mapurisa tazoshama vachititumira isusu prohibition order. Isusu tanta ita zvose zvinodikanwa nemutemo maintenance of Peace and Order Act inotaura kuti isusu tofanira kunotifaya mapurisa kana takuita musangano zvose magwete edu nevanoorganiza vose vakaita zvinodikanwa pamutemo asi tazoshamiswa sitakunzi musangano wedu hausi kufanira kuenda mberi.
Musangano wenyu uyu warabidzirwei? Zvikonzero zvapiwa nemapurisa ndezvipi?
Chinoti shamisa ndechekuti mapurisa haana kutaura chikonzero chekuti sei varambidza musangano wedu.
Inini se Citizens Coalition for Change muchaitei pamusoro penyaya iyi yokuramba muchirambidzwa kuita misangano nevatsigiri venyu?
Isu chatinoziva ndechekuti constitution inotitendera kuti tiungane tironge zvinhu zvemusangano. Section 67 inonyatsokutaura zvakatsetseka kuti zvinofamba sei. Saka isusu tichafambira nemutemo, nyaya yacho iri kumagweta edu, ndo achazotiudza kuti tiri kufamba sei.
Zviri kuramba zvichiitwa nemapurisa izvi zvinokuratidzei, Advocate Maere?
Chazvinoratidza ndechekuti ZANU PF iri kutya nekukunda kwatakaita. Haisi kuda kuti tisangane, nekuti vanotoziva kuti CCC nevanhu veshanduko, vanhu veyelo, vatinira nyika yose. Saka vari kushandisa mapurisa, vari kushandisa zvose zvavanokwanisa kuedza kuti vatimise. Asi vanhu havamisike. Isusu tichaona kuti tinofambisa sei mashoko edu nekuendera mberi.
Avo vange vari mutauriri weCitizens Coalition for Change, Muzvare Fadzai Maere, vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tichienda pamhepo, mibvunzo yatatumira kune vanofambisa mashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi yange isati yapindurwa. Kambani yeRio Zimbabwe inozivikanwa zvikuru nekuchera goridhe yazivisa kuti inoda kuwedzera uwandu hwegoridhe hwainochera pagore muZimbabwe nezvikamu zvinopfuura 50 kubva muzana. Svondo rapera, Rio Zimbabwe inonzi yakaparura mugodhi mutsva kuChegutu kwavakakokawo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa semunyarikani muchiitiko ichi. Zvinonzi kuvaka mugodhi uyu, Rio Zimbabwe yakashandisa mari inosvika mamiriyoni 35 emadhora ekuAmerica. Nezuro, Rio Zimbabwe yakaparura muchina mitsva kuMarowa Diamonds, uko kwavanonzi vachagona kuchera goridhe yakapetwa kaviri kubva pagoridhe yavange vachichera. Imwe migodhi yeRio Zimbabwe inosanganisira Marowa Mine, Renko Mine, Cam and Motor Mine uye Chakari. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguu kuti tinzwe maonero avo.
Mari iri kutaurwa yeye 35 million inonetsa kuti tikwanise kunyatsa kuti zvechokwadi ndo mari yakashanda. Vamwe manewspaper vari kuti pakashanda 17 million avo vanobva vati 35 million veheralds. Saka kazhinji kacho makambanis ndo zvavanoita kana vachinge vaunza plant vanoyakitira chinoti inflation, vanowedzera mari, they inflate mafigures. Chikonzero vachiinflata mafigures ndechekuti vanenge vachida kuzobvisirwa mari dzetax. Vachiti takatenga mushini zvakakosta 35 million. Saka vanenge vachida kuti hurumende kana ichinge yakuzoda mari dzetax vanazimura, vanenge vakutangira kuti minus 35 million yakashandiswa kudevelopa plant. Saka chitsotsi chinoitwa nemakambani ari mining akawanda, they do that. Panenge pakudawo kuti hurumende yacho iite ongororo yekuti 35 million iyoyo yakashanda sei.
Kune here vari kushandisawo nhau dzemigodhi idzi kutsvaga mavhoti imo mumatunhu azere migodhi aya?
Panhau yekuti zvinogona kunga zvine zvematongerwo enyika, ndinofunga kuti igaroziva kuti kana takupinda maelections mapoliticians vanenge vachitsvagawo rutsigiro uye nekuda kuratidzawo kuti ichi ndo chandakaita. Saka muri kuona macommissioning anowanda, kuti panyorwe kunzi paitwa zvakati, paitwa nezvakati. Asi hatifaniri kuti tisagamuchiri maprojects anodevelopa nyika nekuti aitwa panguva yemaelections. Saka if it's a good thing kuekonomi yenyika, kana chikaitwa panguva yesarudzo, tinofanira kuti tigamuchire kuti this is a step in the right direction. Asidambu siko honde panyaya ye goridi mzibabwe deyo kuti. Yika edu haina strategy. Goridi tinaro raka wanda shikuru. Asika na mkaenda iku zinoku fidelity kutimuti mimi. Ma 30 tons ata garachigo zokupa kuma 1990s kuti. Pagore tukuproducer 27 to 35 tons. Goridi iluru riripi. Unukwanisa kuona kuti unochini mudura e goridi machu. Hamuna chini.
Uama guu runo gonzi mudura maraka eskwari imo raka endi piraka mira makumbo ere goridi.
Tukuona kuti goridi redu shinji racho. Riku endeswa kunyika dzakaita sana UAE. Ni wakuru wakuru wehurumende havasi makorokoza magweja vanobudisa goridi. Vanhu vane mapasipoti, vanhu vanokwanisa kubhururuka, vanhu vanokwanisa kumanipulate masystems epa airport, vanhu vane diplomatic immunity yekuti kana vachifamba havasechwi, ndo vanhu vari kubudisa maminerals. Saka iko zvino izvo makatarisa nekuda kwehondo iri pakati peRussia neUkraine.
Kuhondo yekuUkraine neRussia inei negoridhe rekuZimbabwe.
Gold raakudzoka zvekare kuti yakomoditi yakushandiswa kusimbisa ndarama kana kuti mari yenyika. Saka Zimbabwe iri kufanira kuti iite strategy yekuti nekuda kwezvaakuitika in the world economy kuti dzimwenyika dzaakukoshesa kana kusimbisa karenzi yavo vachishandisa mareserves avo egold. Ko isusu mareserves edu akamira sei?
Ndikubate muromo muri ipapo vamagura muri kuti goridhe remumareserves enyika iri ndoriripi?
Tingaite sei kuti goridhe iroro rinenge richicherwa kuna ana Rio Zim riregere kungobva from mine to market asirive goridhe rinopinda mukura Reserve Bank of Zimbabwe yatinoti Fidelity Printers and Refiners. Ndofunga do vamunangagwa pavanoda kuti vabatsirwe ipapo kuti handi rese goridhe riri kuchirwa rinofanira kutengeswa. Tinofanira kuva nekura rakazara goridhe rinoratidza kuti ndisu tiri kuchera goridhe, kwete kuti nyika ine goridhe rakawandisa mudura iBritain isina kana 91 yegold. Isu acho tikuti chera pese pese dura redu harina chinhu. Saka ndofunga ipapo ndoparoda kuti hurumende igadzirise nekuti hazvishamisi kuti after 5 to 10 years the US dollar petrol dollar richasendekwa vanhu votanga kusimbisa makarenzi avo vachishandisa the gold standard. Zvinenge zvaakubvunzwa kunzi munei mudura renyu regoridhe.
Avo vange vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguu vari parunhare kwamutare na Evans Zininga we Studio 7. Kwevanhu muZimbabwe kwakatanga nezuro asi vanoverenga vari kugununguna kuti havana zvikwanisiro zvakakwana. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mukuru weZimbabwe Statistical Agency vataguma maonde vati kuverengwa kwevanhu kwakakosha kuti hurumende izive huwandu hwevanhu vari munyika apo vanenge vachiita urongwa hwebudiriro.
You need to know the age categories in the country so that you plan accordingly for various social service delivery, like provision of education, health, and so on. So it is very important that policy be informed by statistics.
Zvatinoda zvinofanirwa kuitwa nekuti tinoziva kuti tine vanhu vakawanda sei, tinofanirwa kuziva mazera avo neuwandu kuti tikwanise kuronga zvirongwa zvese kubatsira vanhu zvakadai senyaya yedzidzo neutano. Nekudaro zvakakosha kuti zviga zvehurumende zviitwe zvichienderana kuti vanhu vakawanda sei.
Vamahonde vakurudzira veruzhinji kuti vagashire vari kufamba vachiverenga vanhu ava. Vachitaurawo neStudio 7 nyanzvi mune zvesarudzo vachishanda nesangano reElection Resource Center vaSolomon Bosi Bunu vatsinhirawo izvi vakatiwo kuverengwa kwevanhu kunobatsirawo pakuzoganurwa kwematunhu panguva yesarudzo apo panenge pozivikanwa uwandu hwevanhu vari. vari munzvimbo.
Tichitarisa kuti pachapera kuverengwa kwevanhu kuyatida census muchirungu. Pane kumwe kuita kunonzi delimitation kana kudamburwa kwemaboundaries miganhu yemaconstituencies ichazenge ichiitwa neZimbabwe Electoral Commission boka rinoona nezvitsarudzo muZimbabwe. Kunoita kuti vagare zvekare vachiziva huwandu hwevanhu vari munzvimbo dzakasiyana siyana. Zvisingangotarisa chete vanhu vavainavo mugwaro ravo revavhoti vasingati vhota sedo. Saka zvinovauratidza izvo kuti vanhu vane makore anogona kuraudzira anotadzirwa pamutemo wekunge vachivhota vangangodaro vari vangani. Saka zvinoroti basa ravo rinenge raakuchizonge richitarisa information iri kubva kwavari kune gwaro ravo revavhoti neripoti iri kubva zvekare kune census lesson states pavanenge vapedza kuita census yavo. Saka kureva kuti information ichange ichifanira kunge ichishanda pamwe chete kutarisa kuti vanhu vakawanda sei, vanogara kupi, vanorarama zvakaita sei.
Izvi zvatsigirwawo nenyanzvi munyaya dzebudiriro dzematunhu vajoi mabhenge.
Naizvozvo kuramba vanhu vachiverengwa zvinoita kuti urongwa hwebudiriro yenyika hunge huchiitwa zviri nani. Kureva kuti iko zvinogona kuti zvakatariswa mudistrict rega rega amadistrict agara achitozivikanwa kaya mudistrict rega rega panogona kuonekwa kuti pawedzera vanhu kuda nezvikamu gumi kubva muzana 10% zvinogona kureva izvo kuti zvipatara zviri munzvimbo iyoyo zvave zvishoma. Saka panogona kubatsirwa kunzi pachinzi paitwe zvimwe zvipatara.
Mumwe mugari weMuharare muzvare Pamela Chisi vatiwo kuverengwa kwevanhu uku kwakashambadziwa asi vamwe vari kuverenga vanhu ava vasina kuda kudomwa nemazita vaudza Studio 7 kuti vakavimbiswa kubhadharwa nemari yemuno munyika asi havana kudura kuti mari pazuva. Vatiwo havana kupiwa mapepa anoratidza kuti vaverengi kana kuti identity documents asi dzimwe hembe dzavo dzakanyorwa. Chirongwa chekuverenga vanhu ichi chiri kutarisirwa kupera musi wa30 kubvumbi. Chirongwa ichi chiri kuitawo mutauro mushure mekunge hurumende yapawo basa rekuverenga vanhu mauto vasori mapurisa nevechidiki vebato reZANU-PF vakafanobata chigaro chegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vamangaliso Dlovu vakatenda kuti painge paine vekudzivirirwa kwenyika pavakataura nevatori venhau asi vakati vanoendeswa kunzvimbo dzemauto nemapurisa dzisingakwanise kusvikwa neruzhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Newsday vatori venhau vanoshora nhengo yeMDC Alliance muparamende vapita moyo mushure mekutaura kwavo kuti Patriotic Bill pamwe chete nemitemo yakaoma yekutapa nhau zvinofanirwa kuvepo kuti vatori venhau vaite basa nemazvo. Vamoyo avo vari sachigaro weParliamentary Portfolio Committee on Information Communication Technology vanoti nyika zhinji dzine mitemo yakadzikirwa vatapi venhau senzira yokudzivirira mabasa evatapi venhau vasingakudzi nyika yavo. MuNewsday makare mutauriri weParamende vaJacob Mdenda vanoti nhengo dzeParamende dzinofanirwa kutarisisa nyaya yekuchengetedzwa kwenyika kana kuti national security senzira yokudzivirira vakuru mumauto nemapurisa kuti vasashandisa zvigaro zvavo nenzira isiri pamutemo. Kuroniko rinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadzinga basa umwe komishina weZimbabwe Anti-Corruption Commission vaFrank Muchengwa vachivapomera mhosva yekuita zvisina kufanira. Financial Gazette rinoti kana tichienzanisa negore ra2020 mugore ra2021 zvigadzirwa zvakatengeswa neZimbabwe kunyika yeUnited Arab Emirates zvakakwira nezvikamu makumi mapfumbamwe nezvina kubva muzana kana kuti 94% kusvika pabhiriyoni rimwe chete nemamiriyoni mazana manomwe ane zviuru mazana matatu nemuraudzo US$1.73 billion. yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Panaruparo pa South Africa Western Cape Queenstown anoitwa Hila ndichitauro ndokutaura pamusoro vevanhu veZimbabwe nekuti ndavapepukewo ndavapepukewo vatozopepuka rini makusapfeka here makusapfeka nahembe here ndopamuzoona kuti nyika izvozvo yaparara makusakwira motokari makufamba nengoro mabopa mombe mutaundi imomo ndopamunozoona here kuti nyika yaparara vana vana munangarwa ava hapana chinonzi zvinofamba apa. Vanhu veZimbabwe ndinokumbirisawo pepukaiwo onaiwo ufunga pane chinhu chichabuda here makore esi atabvira kurarama tirimo muZimbabwe tichingoti ZANUPF pamberi neZANUPF pamberi neZANUPF tsvangirai achatengesa nyika achangirai achatengesa nyika upi hakuna kunonzi kutengesa nyika kana kuita sei vanhu veZANUPF pepukaiwo takuda zvinhu zvinonzi shanduko rekuti tikwanisewo kusenza tiri munyika meduwo tichibvawo mumasouth africa matiri kupiswa matiri kuita sei. Zvinokufadzai mukuona tichiurayiwa muno musouth africa zvinokufadzai kuona tichitemwa tichipiswa tichiitwa sei hausi kuda kwedu kugara muno musouth africa totodawo kugara mupi iko kumusha iko kuzimbabwe saa tinokumbirisawo vabereki vedu tinokumbirisawo maovheti nemadzisabhuku nemadzishe nemasoja ese tinokumbirisawo kunyanya masoja tinokumbirisawo kuti siyei tichuze zvatinoda siyei tichuze zvatinoda tinoda isusu vanhu macitizen kunzi munzi masoja imimi ndisu vanhu tinochuza zvatinoda hurumende kuti mupee ndisu vanhu tinochuza zvatinoda nemi ana chifi kunzi unzi chifi kutungamira vanhu mudunhu kunzi chifi kutungamira vanhu vari mudunhu imomo hauna kunziita zvematongerwo enyika kana kunzi unzani hausi chifi wamunangarwa uri chifi wevanhu unofanira kunzwa zvinoda vanhu zvichemo zvinoda vanhu.
Kwazwai kwazwai vatereri vashamarari weStudio 7 ndichibva kwaje kuZimbabwe ndiri pano paPretoria muSouth Africa. Ndazva rumor inini sekuti vanhu vari kuerenga postenders vari kuerenga vachigunun'una nenhau yekuti zvavakavimbiswa hazvina havana kuzviwana uye havana zvikwanisiro zvinoenderana nebasa ravo. Amuone here sekuti zvichakonzera the moment munhu yaanoshanda achigunun'una zvipare mukana wevhere hayo kuti job perfection inenge iri low. But I wonder nevanhu veZANU PF vanotadza nekusponza zvinhu zvine chekuita navo. Amena maonero angu ndatenda vashamara.
Tinokwidza mutengo kazhinji chika takatarisa muZimbabwe vanhu vanenge vachingotendekera chokwadi nekuti vamwe vacho mapoliticians. Tinokwidza mutengo muZimbabwe chacho yacho haisiri nyaya yose kuzvinokondributa zvemusikamutema uye zvekuti mutemo hakuna mutemo chavo chavo unodzikanisa mapraizi hongu asi nyaya inenge vapute kungoti ZANU ngaingobva pazga nemazvona kana ikangobva zvinhu zvezvituta zvinogonaka vanhu vangogwinyira kwamba vangobatira vachigamutirivatongetira tingotonga tuma kusvikatafu ndivo vari kunzira zvizvi vakangobvarava zvatopezanukeegaingobva pazi
makadii makadii ko mustudio 7 umo muri seko matima nenyika aiwa dai tanovhotawo komana ngativhotei nyika tanzwa nekurohwa muno hondo yekunge muri munyika dzevamwe yakaipa hama neshamwari munyika umo ngatibvisei garwe pachigaro garwe chaiye ngabve garwe pachigaro tanzwa nenhamo nekutiza muno
ini ndinorwadziwa tima zvinezvi kutaura nevanhu vezano ava vanhu vezano ava vari kuita kunge vakavharirwa apa kuti vatonge nyika iyi kusvika mwari auya hameno vari kuita kunge ZANU kunge Zimbabwe itakshop yavo yavanorana madiro avari kuita isu vamwe takavharirwa maproblems eikonomi iyaya nanhasi tutosafa tugara munyika dzisiri dzedu tichitya nenyaya yekuti iwo havada kusiyana nezvavari kuita kana kutosiya kutonga kwacho kwose kana munhu akundikana anofanira kutosiya kuti aiwa ndakundikanawo vambotrayawo pamwe vane maideas mamwe ari nano saa zviri kunetsa nokuti tiushavo tichaita sei bhozi ivo vari kugutawo vari kurwira kuguta kwavo chete asi pakubatsira vanhu vari kutadza kubatsira vanhu nyika iyaya inyika yanga yakasimba chaizvo chaizvo nekuti kunyika kwatinogara kunoku vanototaura kuti nyika yanga yakanaka but kona zvairi sazvoreva kuti vatadziri ngavabvumire kuti vatadzira vatadza kurana nyika yavasiyire vamwe bcause tiri kusafa chero tikadzokera kumusha kwacho tinoiti
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazvo enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica
musangano weUnited Nations General Assembly wakavhota uchimbomisa Russia kuve nhengo yeUN Human Rights Council kepiri nyika ipi zvayo ichivhoterwa kuti ibude muUnited Nations Human Rights Commission uye kekutanga nhengo yekomiti inoona nezvekuchengetedzeka yeSecurity Council ichimbomiswa chisungo chakabuda mushure mekuvhota 93-24 nenyika 54 kana kuti 54 dzisina kuvhota chakaratidza kushushikana nekutyorwa kwekodzero dzevanhu kuri kuenderera mberi muukraine zvikuru mashoko ekutyorwa kwekodzero dzevanhu nekutyorwa kwemitemo yepasi rose yakanangana nekuwanisa rubatsiro vanotambura kuri kuitwa nemubatanidzwa werussia kana kuti russian federation kusanganisira kumbunyikidzwa pamwe nekutyorwa kwekodzero dzevanhu urongwa hwekumbomisa Russia kubva muUnited Nations Human Rights Council hwakatungamirwa neUkraine nedzimwe nyika dzainodyidzana nadzo dzinobva mudunhu rose repasi rino kusanganisira America zvichitevera kubuda kwemifananidzo yaityisa yekushungurudzwa nekupondwa kwevanhuwo zvavo muBucha nemamwe maguta ari pedyo neKiev zvichitevera kubuda kwemauto eRussia munzvimbo iyi zvichitevera kubudirira kwevhoti iyi mumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Linda Thomas Greenfield vakati nhasi vanhu vepasi rose vatora danho rimwe chete rekunanga mugwara rakanaka tawirirana kuti mutyori wekodzero dzevanhu haazombofi akabvumidzwa kubata chigaro cheutungamiri munyaya dzekodzero dzevanhu kuUnited Nations ngatirambei tichiona kuti Russia ndiyo ine chekuita nehondo yayakatanga isina kudenwa America yakambotarisa udzamu hwemhosva dzehondo dzakaparwa nemauto avaVladimir Putin muUkraine uye America iri kushanda nemadzisavira ayo kutsigira kuzama kuri kuitwa nekomiti yeHuman Rights Council iri kuongorora chiitiko ichi kana kuti Human Rights Council's Commission of Inquiry kuburitsa umbowo hwekubata nahwo vakapara mhosva dzehondo vachipembedza vhoti yedare regeneral assembly yekumbomisa Russia kuve nhengo gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnton Blinken vakati mhosva yagadziriswa vakanyora mugwaro vachiti umhondi hwaonekwa nepasi rose hunoratidza kuve humwe umbowo hwemhosva dzehondo hunoshanda kuratidza kuti Russia haina nzvimbo musangano rine chinangwa chikuru chekuendesa mberi kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu gurukota vaBlinken vakapika kuti nekuvhotera kuti Russia imbomiswa kuve nhengo pasi rose riri kutumira rimwe danho rekuti Russia inofanirwa kumisa nekukasika zvisina nhongwa hondo yairi kuita muUkraine yotevera zvisungo zviri mugwara reUN Charter vanhu vepasi rose vacharamba vachipomera Russia mhosva uye America icharamba yakamira nevanhu vemuUkraine apo vari kurwira masimba avo utongo hwejekerere nerusununguko ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica
tinotenda Jonga Kandemiri sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi mapurisa anorambidza Citizens Coalition for Change kuita musangano waro weManicaland Provincial Council wanga uchifanirwa kuitwa muguta remutare nhasi kambani inochera goridhe yeRio Zimbabwe inoti yave kuwedzera uwandu hwegoridhe yainochera pagore nezvikamu makumi mashanu kubva muzana kuverengwa kwevanhu munyika kwakatanga nezuro asi vanoverenga vachigunun'una kuti havana zvikwanisiro zvakakwana Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare Maneru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.